vakafano bata chinzvimbo chemutauriri webato rezapu vaipitule maposa vanoti bato ravo riri kushushikana nekuti nyaya yekuigwa kwevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi iyi inenge iri kuitwa zvechihwande hwande. Izvi zvinotevera mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko munguva pfupi yapfuura vakati hurumende yakatotanga kuvaka zvivakwa panzvimbo dzinozivikanwa kunzi pakavigwa vanhu vakawanda vakaurayiwa panguva yegukura hundi pamwe nekuviga zvakanaka mapfupa evamwe vakaurayiwa panguva iyi. Asi vamaposa vanoti hurumende inofanirwa kuve nehwaro hwakajeka hwekugadzirisa nyaya iyi hunozivikanwa nenyika yose.
Zvinhu zvacho zvinenge zvichiitwa muchihwande hwande zvatingati clandestine chirungu tinoziva kuti vakazvitaura vari kushanyira hama dzavo kumatovo paprivate homestate asi itozati national issue iri mupublic domain soti tinotarisira kuti yanga ichi hachitofanira kutaura zvakajeka panational platform. Tozoshamisika zvakare kuti musi unowo mutanga pamacha akamboti hakuna mari yepera zvachaitwa nekuti zvinotikisana nechivanhu chedu asina kuno akuchinja achitiva vakatotanga kuita mapeyouts zvakare tinoshamisika kana vachitiva akatotanga kuita basa iri noti toziva kuti vanhu vakaurayiwa vaivai vazhinji vavo tinangoti vese vanga vari vanhu vezapo hapana consultation yakamboitwa saka pasina consultation yakadai tobva taziva kuti hapana vanhu vakawanda vakuzviziva izvi.
Vamupoko ndiwo gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana uye vakazivisawo kuti hurumende yakatotanga kupa magwaro ekuzvarwa kune dzimwe hama dzevakaurayiwa panguva yegukura hondi iyi. Vamaposa audza Studio 7 kuti bato rezapu rinotambira kupiwa kwevanhu vakabatwa negukura hundi magwaro ekuzvarwa pamwe neekufa kwehama dzavo asi vati kuita izvi hakuziko kupedza nyaya vachiti pane zvimwe zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kugadzirisa nyaya iyi.
Vakurisa ndokuti matetekiketa vanoyora kuti chii chechikonzero cherufu tichitarisa kuti vasati vafuura nyaya iyi totaurirana potaura pozivikanwa kuti pane munhu akauraya vanhu pane vanhu vakaurayiwa zvakare pane vanhu vakarasiwa nevanhu vavo yatinoti closure tosati pavane kutaurirana ende hapasati pava nemunhu aake abvuma kuti ndini ndakaurayiwa naaeshuwa ngezikonzero kutarisira zvakare iyi nyaya inotisiririsa inotisusha zvakare sezezapo kuti vatinokuva tindo vatungani vedu havasi kuseva
pakutanga kwakurume vamupoko vakabuda mumapepanhau ehurumende vachitaura kuti hurumende yaisazoviga patsva vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda panguva yegukura hundi asi kuti panzvimbo dzakavigwa vanhu ava pachaiswa zvivakwa zvinoratidza kuti pane vanhu vakavigwa ipapo. Sachigaro wesangano reRestoration of Human Rights mudunhu rematevereland south varekezela fuzwayo vanoti hurumende haina shungu nekuita zvainoziva zvinodiwa nevanhu pakugadzirisa nyaya yegukura hundi uye vanotsigirawo nyaya yekuti panofanirwa kuve neurongwa hwakajeka hwekugadzirisa nyaya iyi.
What people want kumadevereland vamupoko vanozviziva ndiko zvino vaa kutaura opposite yezvavanoziva kuti ndo zvinodiwa nevanhu. Vanhu vari kuda an open dialogue, vanhu vari kuda maexplanations kuti here chii chakamboitika, ndiani akaita izvi, umwe akaita izvi. Then from there mwoyo vanenge agara pasi ndo pazotanga kuti oraiti ngachinoita chii mariberial vaya vane mamas grave tinomazinga mazita evanhu ari mumamas grave mwene waiwe nezita rehama yake yakatorwa ikaenda kubhalagwe ikasadzoka ononyogwa mazita aya paya paya zvadi zvapera tataurirana tawirirana.
Murongi wemabasa musangano reAvameli Human Rights Lawyers Network vatinei Mukwewa vanoti vamupoko vanofanirwa kubudira nyika pachena nekutaurira dare reparamende urongwa hwavainahwo kuitira kuti pasazove nevanofunga kuti vari kuita zano ndega.
Pane pachida inonzi Act of Parliament inovapa masimba ekuti vaite mariperial but iko zvino tavanzwa vachitaura kuti vatotanga tida kuziva kuti vawana masimba kupi vakatanga kupi and vanofanirwa kuzvitaura izvi muparamendi nekuti vakangozvitaura parufu kana kungozvitaura pagravesite yava masurugu it does not become a national policy and tachikumbirawo maparlamentarians abvunze kuti position yehurumende inoti chii nemariperial nekuti vakuramba vachikanda mastatements vachiti aiwa hazvibvizo aiwa ndizvo saka tichida kuziva kuti position ndeipi chaiyo.
Veruzhinji vane maonero ekuti hurumende haidi kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo pachena. Vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru 20 vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu emidlands nematebeland. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti munyika muchaita kuregererana kwechokwadi nerunyararo chairwo kana nyaya iyi yataurwa nezvayo zvizere. ndakamirira Studio 7 mulawayo ndini taura ishava.